Zimbabwe.
Zimbabwe, welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, June the 21st, 2022. I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking to some of the youths who are currently in the United States for the prestigious Mandela Washington Fellowship, a flagship of the Young African Leaders Initiative, or YALI. The program was established in 2010 by President Barack Obama and has since benefited thousands of youths from across sub-Saharan Africa who have come to the U.S. for academic and leadership training lasting 6 weeks. And according to the sponsor, the U.S. State Department, the participants are accomplished innovators and leaders in their respective communities. This year, the program has about 700 participants who are currently stationed at various learning institutions across the United States. That's what we are talking about tonight, Zimbabwe. We are taking a break from politics. I know a lot of you like to talk politics, but tonight, sikhuluma ke labasa kulayo abangapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwazwa ibatereri kusangana kumuchirongwa chenyu. Chirongwa The Connection, chinova chirongwa cheve chidiki. Nasi tiri kutora mafemo panyaya dzezvematongero enyika, uyezve tiri kukurukura nevechidiki vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Pari zvino vari kuno kuAmerica kumauniversities nemasangano akasiyana-siyana, uyezve vakauya kuno kumusi June 8. Saka ndizvo zvatavinga nhasi tichange tichinzwa kune vechidiki ava kuti urongwa hwavo huri kufamba sei, dzidzo dzacho, uyezve zvii zvavari kutarisira kana vapedza chirongwa ichi. Hilo utavaisingalo lamhlanje sitove sitandekayo sixoxa lavasakhulayo aveMandela Washington Fellowship. Sikhuluma nje vakumauniversities achiyeneyo. Vayingxenye yabasakhulayo abangu-700 abavele emazweni achiyeneyo awe-sub-Saharan Africa. Ndizakhumbula ukubana uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngo-2010. Since then, solubhenefite abasakhulayo abaningi impela abedlula ama-5,000 abaza ngapha eMelika for 6 weeks. Bezefundiswa ngendaba zobukhokheli kanye lezamabhizimusi. Joining us tonight is Tekmo Mstanga of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe iATUS, yenake use Kansas University. We also have Nozipho Zipho Moyo from the organization Africa Kiburi. He will explain what that's all about. He's at the presidential precinct in Virginia. Wanga and Moyo, siyalamukela tinokugamuchirai. Welcome to Studio 7.
Thank you.
Thank you.
Let me start off with Tekmo. Mkoma Tekmo, I don't know whether you've been in the United States before or this is your first time, but tell us about your reception and any culture shock yet.
Thank you, Mkoma Nkomo. This is my first time going to my United States of America. This training is all about training young African leaders from all over Africa, from South Saharan Africa. I think this program is... this year, we are accommodating 700 young African leaders from different countries and up from Zimbabwe. I think this time around, we are 40 young African leaders coming from Zimbabwe in different sectors. Some are coming from civil society, and others are also coming from the business sector. So we are here for this very initiative program, the program for to educate young African leaders, as well as to learn from what others are doing in their country to advance our agenda as Africa, as well as to achieve a better Africa that we all want, or that all of us want here. So my first experience in America, you know, the time difference, the first time we come to America, I experienced a lot of culture shock, like here at Kansas, like the sun rises around 7 o'clock a.m. and sunset at around 9 o'clock, and you want to sleep around 8 p.m. while the sun is still there. So my first time, I sleep around 8 p.m., and I got up at around 12 p.m., and I checked my time and said, oh, what is this? So this is some of the experience, but other things I think are the same, like even some of the things, the shop that here in America, they eat a lot of food with sugar and cold food, unlike in Zimbabwe, you experience eating hot stuff, whatever, and you can't find salsa here. But otherwise, the environment and welcoming is just good.
Panyaya chikafu ipapo, I was going to ask kuti ko nyama inoiswa sugar kunoku makaijaira here ku Zimbabwe.
Ah, nyama ine sugar zvinotoshandiswa zvimwe zvacho zvimwe zvikafu zvatiri kudya unopesera unongotora because tiri kumbotora chikafu chese like first week you will be trying everything and unoona kuti chikafu chandatora ichi handitombochidye. Chikafu chacho chine sugar and isiri kunokarira zvimwe zviro taiva tine culture week whereby tinodya chikafu chakafu chiri kubikwa kumaafrican country akasiyana siyana nezviro ndikatora chekunigeria chinonzi uguse and ndakachiisa da kunzwa chini irimo mhezi irimo handisitombojaira. So that is some of the things zvatiri kusangana nazvo tiri kuonawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Thank you there, Mkoma Msanga, and please do stay on the line, Ndimbo, to bring in Nozipo. Nozipo, how has been your experience so far?
My experience has been very mind-blowing because where I am, Virginia, presently I'm at, unlike other fellowships, Presidential Prestige is an institution that is housed by two universities, which is William and Mary, the second oldest university after Harvard, and also the University of Virginia. So when we came through, we came straight to William & Mary, where I am, which is actually the birthplace of the colonial birthplace of America. And so for me, being a young African, I get to learn the history of how the colonial history of America, which is also next to Jamestown. We went to the Life Museum, where we saw people still putting on the English soldier uniforms, and well, it brings a whole perspective on the geopolitics from the 1600s to where we are, where we're going. And also we have the opportunity to celebrate Juneteenth, which is an anniversary to end slave trade, and the perspectives where we have been talking to Black Americans. For me, maybe I expected too much. America is a beacon of democracy and hope, but there are also systematic structural barriers that we have noted. Issues of racism are still alive. But besides that, it has been a great day. The communities, the fact that this is a small community, they're very friendly. Everyone is ready to encompass us. And we're excited about the enhancement of skills. Of course, issues of culture shock are there. Things are very, very expensive. Awulama dollar for two sadza deals. So, you know, just buying a teaspoon of three macaroni and cheese, you pay something like $12. So that has been what we have been trying to adjust. But generally, it's as I'm saying, it's exciting. It's an eye-opener. And at the end of it, we're hoping to see how do we come in to build Zimbabwe and to build Africa, since this is an exchange.
Mm-hmm. And looking at this program, kuyini Nozipo okhangelela ukufunda, okhangelela ukubuyela eZimbabwe lakho? Usithi hayi, ngize lapha ngimncane ngingaka, kodwa sengikhulile ngolwazi engilutholileyo. Kuyini ofisa ukubuyela lakho eZimbabwe?
into engikhangele lenza kakhulu ukuthi ngizame ukuthi ngibanzise ama networks ami ngoba umsebenzi lo esilawo udinga abantu. So for me ngiyakabali ngokuthi ngise America, you should understand in my institution see 25 from 18 different countries. Already besikhuluma ngeJune 16 ukuthange, sikhuluma ngoku o 16 days abazwayo landana. Sengithole ukuthi ngenza abangani labanye abakhokhela inhlanganiso zabo e-Africa ndawo yonke. So for me, social capital base, when I'm looking at other African leaders who I can work with, I'll share ama struggles am njengomuntu ovele e-Africa ngilakho. Then musukubuya kulokho esithi ulwazi olujulileyo i-expertise. You know, the State Department blessed us with giving us most of the professors. These are outstanding individuals who have done very well in their fields. These are, and more importantly, what I liked about the program, Sipiwe ama coach. Weba kubuza ukuthi ufuna ukwenzani and sithola abantu abanjani abakuncedisayo ngalolu hambo. Kudibe sijala ukuhlangana lalo njengabasakhulayo. We usually have limited scope of ama mentors and coaches because umuntu ebelazi uduku lami ngiquma vele emakhokhobeni ehlala e-Bedside angithi. Kodwa ukuthi ebekwazi ukuthi what is the vision beyond Ibulawayo, beyond Zimbabwe, beyond Africa kuyini. So this is one thing that is crucial in the program where we are given our coaches and mentors. We see you go to develop our processes at the Sibuya Ekai. So you can go to in terms of social capital base, loguti ni fund, loguti senzanjani, katesibule zimbizowe environment, ulama digital technologies. How do we bring those things to work better for our communities? So I'm really excited in looking what we're doing.
Ekhaya uvela koBulawayo and you are working with inhlanganiso okuthiwa yi-Africa Kiburi. Ilenzani kahle kahle?
So i-Africa Kiburi, Kiburi is Swahili because all languages in Africa come from Bantu Swahili. It means pride. So i-Africa Pride, i-Africa Kiburi, is pivoted on aspiration number 6, the African Union, which speaks to developing its Africa Union seeks to use its development by including marginalized people, specifically women and young people. So in Shanghai, so it is Kanyela, women and young people, more specifically minority or marginalized. So Kanyela, those who are disabled, those who are from indigenous groups, those from other ethnic groups, Amar rural processes. We're looking at even issues of AMA LGBTI. So presently, what we've been doing, we're focusing on issues of democracy and governance. As Zimbabwe Katens is coming in, we're going to AMA election. Where we're just focusing on civic education. What is your response, your responsibility when it comes to civil and political rights? We also do AMA digital rights. ICOVID is going to say, Ubuti Sipila, how do you become secure? So Africa Kiburi focuses on human and digital rights, lama SDGs. Our way to Chinagwe movement, presently we're in 7 countries, and we're hoping to work as a movement for women and young people, so that we speak directly to AMA needs and to ngapi African Union. Iko esikwenzayo.
Kwabasanda kusixhumasi ngomsakazo weStudio 7 na uyezve tiri pachirongwa cheve chidiki chirongwa The Connection. Na nasi tiri kutaura nevechidiki veZimbabwe vari kunoku kuAmerica vakauya kunoku musi wa 8 June pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndizokere kumuri mkoma take more. You are a teacher, muri kushanda ne atus. The tables are turned. I know kuti you are used to teaching kids, but now you are in class. Saka zvidzidzo zvenyu zviri kufamba sei, uye zviri kufambirana here nemagoals and aspirations amuri kutarisira mune remangwana renyu.
Yeah, zvakanaka maita basa. Tidzidzo zvenu kuno kuyani program tinovimba kuti zviri kufamba zvakanaka uye ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga takatarisira kuti isu sevadiki vanoratidzwa kuti tichazova vatungamiriri vamangwana tichive takaunganidzwa tiri munzvimbo imwe chete tichibva nzvimbo dzakasiyana siyana dzemuAfrica tichiuyawo tichiiswa maexperience edu munyaya dzeutungamiriri hwatinoexperienza like inini kuZimbabwe ndinoshanda nebato reboka rematicha eamalgamated rural teachers union of Zimbabwe anova ari maticha ekumaruva kazini ndichishanda ndine vechidiki vematichas ekumaruva iwayo so zvidzidzo zvedu kuno tiri kutoona kuti zviri kutibatsira zvikuru nekuti pane zvimwe zvinhu zvataingoitawo tichiita tichigara kuti tiri kutoita zvinhu zvingi zvokwazvo zvatinofanira kuita asi tu mukunzwawo zvinoitawo vamwe kunyika dzavo even nekusanganawo kwatinoita nevamwe kuno kuamerica zviri kutibatsira zvikuru kuti tikwanise kuenderera mberi nekuronga kana even patinodzoka kunyika kwedu kuZimbabwe tikwanise kurongawo zvakanaka uyezve kuno kuamerica tiri kupiwawo mukana wekusangana nevanhu vanoshanda mapoka akafanana neatinoshandawo ikoko tiri kuZimbabwe like tinosanganiswawo nevanoona nezvedzidzo tiri kusangana nevarayiridzi vekuno kuamerica avo vari kutibatsirawo kutiudzwa kuti kuamerica nguva yekuoma kwezvinhu kunyanya nguva yakati akatarisana nayo nguva yedambudziko rerwere rechikotsoro checovid-19 kuti kuno kuamerica vaichifambisawo seiko and tiri kudzidza zvakawandisa zvikuru nekuti tiri kuona kuti kune nyika dzekuno kwana america vamwe vanhu havana kutombodzidza kuti havana kutombomira kupinda mumaclassrooms kuti vadzidzise vana vavo kuti vaone dzidzo yavo yavairamba vachingowana kunyange kusina chirwere checovid izvo zvinova zvaisaitikawo muZimbabwe nedzimwewo nyika dzemuafrica dzishoma dzakada kuitawo seZimbabwe asi tinoshamisa ndechekuti dzimwewo nyika dziri muno muafrica dzakatokwanisa kutokwanisa kuita zvikwanisiro zvekuti vana vavo varambe vari mukirasi kunyange panguva yedambudziko recorona vhairasi uyezve varayiridzi vavo vari kubatwa zvakanaka zvinova zvichitotishamisa kuti kuZimbabwe kuno tichiri kungopiwawo mari dzisina dzemutero wembwa here vamwe vari kuafrica vanotoshamiswa kuti vaudzwa kuti kuno kwedu kuZimbabwe marayiridzi nevana mukoti nevanani vanoshandira hurumende vari kutambira mari inoenderana nemadhora 54 ekuamerica so izvi zviri kutotibatsira zvikuru uyezve nekusanganawo nevamwe vanhu vari kutiendisawo kuti tinogona kushanda tese nekuti ini muri kushandawo nevarayiridzi vekuZimbabwe tinoshandawo nevarayiridzi vekunamibhia tinoshandawo nevarayiridzi vekubotswana izvi zviri kutibatsira zvikuru kuti tikwanise kuva tichicreatawo system yekuva vatungamiriri vechidiki vane ramangwana rakanaka
and kana muchicompare you just spoke about the way my teachers ekunokwa treated compared to ekuZimbabwe we know currently civil servants ari pakati pekuramwa mabasa mateachers vanamukoti nenyaya yemasalaries besides my salaries netreatment yehurumende ndezvipi zvimwe zvamungati maona zviri kufambirana kana kuti zviri kusiyana kana muchicompare basa renyu kuZimbabwe nevararidzi vekuno kuamerica
kuno kune musiyano wakasiririsa zvikuru maheringe nekushanda kwatinoita sevadzidzisi vari muZimbabwe kunyanya panyaya yekuti vari kuno kuamerica vadzidzisi vekuno kuana america vanopiwa mukana wekutaura zvinyunyuto zvavo nehurumende pasina kuchidzirwa pasina kuita sei uye hurumende inokwanisawo kuadresawo zvinhunha dzavo sevadzidzisi vari kushandira hurumende zvosiyana zvakane zviri kuitika kuZimbabwe nekuti pari zvino ndichitaura kudai mwoyo wangu hauna kudzikama misodzi yangu inoramba ichierera nekuda kwekushungurudzwa kuri kuitwa varayiridzi mushure mekusungwa kwemukuru kwemutungamiriri wesangano redu rematicha yekumaruva vaobert masaraure vachipomerwa mhosva yavasina kumbobvira vasara mhosva yakatombopinda pakati pedare mugore ra2016 ivo vasina kana kutombomiswa pamberi pedare kuti vawitinese nyaya iyoyo nekuti vaisavapo pakaitika chiitiko ichi izvi zvinova vakazviitirwa izvozvi nekuti vamasaraure ndo mumwe wevamwe vanhu vari kutungamira kupusha nyaya yekuti ngatigadzirisei dambudziko revadzidzisi ngatigadzirisei mwoyo yevadzidzi uyezve ngatigadzirisewo dzidzo yevana vedu nekuti kana muchirangarirawo muchiona kuZimbabwe dzidzo yedu pari zvino yava kuderera apa dzidzo yedu ndo yaimbova dzidzo yepamusorosoro kuafrica hapana munhu anga asingaye muri Zimbabwe muno muafrica yese kunyange nekumhiri kwemakungwa kuno vanhu vaitoziva kuti munhu anobva kuZimbabwe dzidzo yavo yakakosha izvozvi kutotishamisa zvokuti ive nanhasi vanhu vatiri kusanganawo navo chero vachibva kuafrica vari kutonyunyuta zvikuru vachiti kochiko chiri kuitika muZimbabwe taakunzwa kuti dzidzo yenyu yaderera taakunzwa kuti service delivery yenyu yaderera saa ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusanganawo nazvo zvekuti aiwa kuno matamudziko evanhu anoadvesa vanoteerera matamudziko evanhu vomaadvesa havafundisiri kana kumbunyikidza avo vanhu vari kuda kutaura nekuda kwekuti kodzero dzavo dzitevedzerwe apa iko zvino takabva nezuro vaicerebreta June 10 yavo iyo kunova kuri kucerebreta nguva yekuti vatema vaimbodzvinyirwa muno munyika yekuamerica but vakasipedza izvezvo and zvakasiyana tichitarisa kumashure kunyika kwatiri kubva kuzimbabwe tiri kuona vanhu vechitema takatora nyika tava neindependence tiri kumbunyikidzana pachedu tiri kudzanyirana pachedu tiri kunyimana mukana pachedu izvo zvinova zviri kurambwa even nekuno kuamerica tinoona even nenyaya yakamboitika kumashure yana George Weah kuti even nevachena vacho vaitochema vachiti aiwa ngatiregei kumbunyikidzana ngatiregei rusarira ganda asi zvinotishamisa kuti kunyika kwedu yatidzvarirwa kuri kushungurudzwa munhu mutema nemumwe munhu mutema izvi zvinova ndo zvisiya zvimwe zvezvinhu zvakasiyana nekwebasa ratinoita.
Which other impediments would you say you are running into as teachers, especially in the rural areas?
Yeah, tikarisa kumaruva kwatinoita isu tiri kutarisa wokuti ndezvipi zvimwe mhando dzekudzidzisa kwatinokwanisa kuita vana vemumaruva tichitarisa nekuda kwezvinhu zviri kuitika mazuva ano kuti kune zvinhu zvinongouya zvinongonyuka zvinokonzereswa nenature zvatisingakwanisi kukondrola isu sevanhu zvakaita sana corona virus so isu tiri kutokurudzira kuti kutsvagwa kuedza kuti nekuno ivo vekuamerica kuno vanodzidzisa seiko vana vavo nguva yekuoma kwezvinhu uyezve nedambudziko zveguruguru ratinaro kuzimbabwe revana vari kusiya zvikoro vamwe vari kuitiswa pamuviri vamwe vari kuenda kunoshandiswa vari kuenda kunoshanda mumaminda vasati vasvitsa makore ekushanda tiri kuedza zvekutarisa kuti tozviita seiko sevarayiridzi patinodzokawo kumba tikurudzire vana vedu nevabereki vedu kuti vasanyanya kuti vakurudzire vana kuti vaite mabasa emaoko mabasa ekuzvishandira vasati vapedza zvedzidzo dzavo so ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti toita seiko kuti tikwanise kubatanidza varayiridzi nevabereki nekuti kwedu uku tinoona kuti sekumaruva vabereki vamwe vanotoshandiswa kuti vakwanise kumhura kodzero dzevarayiridzi uye kodzero dzevana dzekudzidza kwavo musi tiri kuzviona iko zvino taakugadzirira kuenda musarudzo dzegore rinouya toziva kuti mumazvikoro medu mumwe macho kunoshandiswa kuita marali izvi zvinowanza kuwanika zvekumaruva kokuti nevana vekumaruva vane vakunzi vaende kunoatenda misangano yezvematongerwo enyika ava vachisiyiswa chikoro vamwe vachishandiswa zvisina maturo uye kushandiswa kunopadza dzimba dzevanhu kushandiswa kunoita sei so izvi ndo tiri kuda kuona kuti vamwewo vanhu vekune dzimwe nyika vanozviita sei uye isu toitawo sei senyika kuti tikwanise kuti education yedu itorwe seeducation kuti zvasanganiswa nematongerwo enyika.
That's Tecmo Mhlanga, a teacher in Zimbabwe, and he's an official of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kana kuti atuza sangano revarayiridzi vekumaruva uyezve ari kuita zvidzidzo zvake zveMandela Washington Fellowship ari kuKansas University. Nipenduke kuwe Nozipo. Unozipo Zaipo Moyo iyena usebenza lenhlanganiso yeAfrica Kiburi ekobulawayo kodwa kathesi ungapha eVirginia ePresidential Precinct kulapho aqhuba khona izifundo zakhe. Nozipho, ngiyazi uthe lisebenza labantwana abangamankazana kanye labesifazana ikakhulu. Siyazi udaba lokwendiswa kwabantwana esingathi ngama-child marriages ludaba olubhahileyo eZimbabwe. Napa emelika kabafuna ukukhuluma ngalo abanye but iludaba oluhluphayo lalo lwama-child marriages bayakwenza kwezinye iindawo. Uke wathola ithuba yini lokukompeya indlela umntwana oyinkazana aphathwa ngayo nxa sesikhangela udaba lokwendiswa le ndlela okwenzakala ngayo ngapha emelika?
Hayi, okwamanje nxa sengikhangela izinto ezifana nemthetho i-legislation angikakubona ukuthi yona i-America babalisa besithi i-age umntwana angaqala ezocansi lokhu. Kodwa engikwaziyo ukuthi khona ukuthenga igwayi okufana ne-Everest kufunakala i-ID you are a pioneer here, the idea. So here America is really trying to push issues of legislation. Interestingly, in our comment on our point about sexual violence, American dollars can analyze by getting over a good in of CC or in the visa. America will watch your Lacono. What moon is to the moon to Mose? Ukukhuluma ngomzimba womuntu engaphandle kokucela eAmerica uyakubotshela uyakubotshela so njengomuntu ongumama enjalo ukuhlukunyezwa ukuthi ezinsikhathi umntwana oyinkazana ehluleka ukuhamba ethengisa inkomo amagrosa ngoba umfana basebridging it's a safe environment where young women feel secure but of course issues of if you're a black woman depending on ukuthi uhlala ngapi there's ama-crime abakhona as you know kule ndaba khathesi yempofu where black people generally are being targeted and it's one of the things that made us scared as fellows before attending EADI because Amnesty International actually indicated America is not a friendly country when it comes to black people. So yikho engakhuluma ngakho ukuthi it's for women, young women and men generally, it is safe, it's exciting.
So indaba yokubandlululwa kwabansundu okhuluma ngakho usuke wahlangana lakho kumbe ukuzwa nje bekukhuluma
isengihlangane lakho into mesinanzelele ukuthi enye into omelelanga uhlangana nayo uyubambe kodwa uyinanzelele ukuthi istructurally lapho ngikhona eVirginia iVirginia injonga ababenishilo it's the best place of America ngoba icolonial history yeAmerica ikhonapho lapho okwathi kuwizikhepha ezintathu ezivele indlela beqalisa ukukholoniza ini i-America. Bathe bephakathi kwendaba yona le yokuthi behluphane lama-natives e-America ama-Red Indian. Bagcina bebamba ini izikhepha zasezivela bathe e-Angola kwaqasa indaba e-slave trade. So e-William and Mary, the second university lapho engikhona after Harvard, uzananzelela ukukhula ama-projects abayenza like i-Lemon Project. For me, sathi siyenza ilaunch yethu sahamba e-wall which was built by slaves. Ngingazi, when we were served food, there were these old people, abalingana lokhulukwana, uyabangisezayo. The typical slave trade movie perception is what I've experienced. First that, iclass yethu, we were as Africans, one thing about Africans besides uvele eZimbabwe uvela ngapha, we were so shaken. Even sasihamba kuyabona i-memorial, so they made a wall where they've written stones for each of the black slaves that has passed away. I still feel that is not enough. All these statues are abalungu, the walls are named after abalungu. Of course, we know what people are given Christian names that is from the Sebenguya, but there are no landmarks specifically for black people. So America acknowledges that slave trade with black people built it. But I feel more could have been done to actually rubber stamp issues of the black lives. More importantly, we have before the exchange that hang on the council here in Virginia. We have the deputy mayor, the city manager, the chiefs, the police, the fire ambulance. We have men, even when we are elected, we have catches Agula Muntu Omnyama, Omsunda, who is part of that council. We have to tell you that anyone can come and run. But there are structural barriers that have not benefited minority groups in America to actually participate. And this is what we're doing celebration in the Bible Baptist Church. This was the first time in Sanganalo, the Black American. A city here, Sanganala, Kokonoko, where racism, in terms of challenging, such a Pendogane Kai, Africa. What is the thing in Africa? Ngoba siyazuza ukuthi bakuthengiselani. So you find these are some of the stories that we're experiencing where fellow black people, minority groups, seem to be in a grey area. They don't feel like the Americans because of how they're treated. Neither do they feel they're African. So you have conversations that I've had presently with people from the black American community. But you are black. But the system is still very racist.
You go on to look at my experiences. I'd like to believe that I'm a teaching moments. But ngazi ukuthi ama experiences akho onalawa ukukhuluma ngawo ikona yini indlela angakuphathisa ngayo nxa usuphenduka ekhaya maybe to advance umsebenzi wakho le Africa Kiburi.
Yeah, for me America is a lovely place. It's very lovely. I'm enjoying it. But when it comes to issues of democracy and governance, it has come up as the beacon of hope globally. But enhlangana lakho is different. So what does it mean nothing boyele kaya? At times it copy and paste ukuthi izwe indlela leziwa njani eAmerica kume kwenze eZimbabwe kume kwenze eAmerica cannot be the best way forward. But it brings the agenda ukuthi kathi vele thina as Africans, as Zimbabweans, what is our understanding of democracy? What can work for us and cannot work for others? Because the same struggles, like e-Women's League, for the drinking celebration, I met e-Women's League. They're actually doing like Zimbabweans, pushing people to register to vote. Also, women's participation is very weak. It's nothing new, and I'm comparing it with Zimbabwe. So, as a globe, we're not yet there yet. But it's always good to look outside and to look within and to find what is the best foot forward. Because but I was actually left with some questions he experiences in America.
And looking at the issue of voter registration that you are talking about, are you guys as an organization also involved in that advocacy?
Yes, we are. But the advocacy yet has been silent. Why? Because we work with minority groups. In Zimbabwe, we have more communities that are sitting on LGBTI, we are sitting on trans or intersex. Or we have more programs in the corner, we have more access to pain. So the challenge is still that we have more people who register to vote. We have more people who are going to what the ID is going to be. So what we have been doing specifically for this group is to actually encourage them, not just on e-voting, because the electoral process, I can say, is voting. What we're coming in, especially on a civil and political rights, which is going to budget meetings, other corner every time, how do you participate? Even Oman, oh, mama, like I was in a car, or I just made investments. I'm going to sell them. So, if you have a business, I'm going Africa keep working at specifically. We work with the marginalized of the marginalized communities, the minority of the minority. So, I'm going to even those who are differently able are also part of the people we get excited with. So, you can say, I'm going to push, like I just basically, ministers and Ghana for people living with disabilities, and we're happy elections were done last month, and so forth.
Given law uptake, given to special groups that you are talking about in terms of voter registration, kukho na yini mhlawumbe selike lakwenza ukukhulumisana lezeki or any authorities ukuthi bezame ukuaddressa isituation le?
Yeah, for me, I feel we are now in progressive engagements with the government. IZEC has been forthcoming to say registration is for all. How best can we work with you as long as someone is a citizen by birth or even an alien? How best? So we've managed and we'll be working with them. And we are putting the Election Resource Center. They came in. Well, we are in Women's Coalition of Zimbabwe. They are coming in. So, besides that, I would like to talk about the Ministry of Home Affairs, which for the first time in Zimbabwe, I know of a trans woman who tells her mama a passport, a lalani, or hambeleo, or ham singer, that's what they look at. New Zealand, or Mubaba, or Nakama, or Moon's arch. Wa pay passport to John Mutu Mama Mova, who also Konakuma airport. So, these are the strides that we have. Even in Ministry of Health, so the master plan, the KP population ikhangelela laba sithi ngama LGBTI, ama sex workers, people who use drugs and people who are in prisons. So it's not the best situation, but there have been engagements, level of commitment a bit from the government, and these are the interventions that are still ongoing.
Mm-hmm. Thank you there, Nazipo, and please do stay on the line now. This is Studio 7, The Connection. We are coming to you live from the Voice of America in Washington. Ndizoke kwa muri mkoma, take more. Sezo muri kuno kwa America, muri kuziza zvaka wanda wanda. Pa munosvika muZimbabwe zvikanzi na President Mnangagwa vamusana takuwanirai basa kunoku takuda kuti muite Minister weEducation nezvamadziza izvozvo kuAmerica. What would you change?
I think zvidzidzo zvakanaka zvekuti tai kuti tingawanirwa mukana zvekuti hurumende yedu yeZimbabwe inodawo kuimplimenta zvinhu zvakanaka zvinobva muvanhu. I think ndinotarisirawo kuti education system yedu inofanira kunge education system inoinvolva munhu wese, especially panyaya yemapolicy making, especially panyaya yepolicy making and curriculum development. We witnessed the situation in Zimbabwe whereby curriculum was just changed by the policymakers, by the Minister of education without involving the parents, the teacher, even the student who is in the classroom. I think we need to look forward for the involvement of every stakeholder who is involved in our education during our policy making. We have to not ask the education system we do. Even education in it affordable kune munhu wese. If you know namu Zimbabwe nguva nenguva vamunangagwa vanoramba vakaimbisa kuti education yedu ichava iri yemati, tapa education yedu pachena kubva pavakapinda vachitorera vamugabe vakataura kuti gore rinouya tichapa vanhu education yemahara. Asi tiri kutarisa kusvikira pari zvino vakutosvika makore anokwana kunzi 6 anopfurikidza. Asina nhasi education yedu haisi affordable. Kune vamwe vanhu vari kumaruva vasiri kukwanisa kuva vachiaccessa education yedu nekuda kwekuti education yedu iri kudhura, nekuda kwekuti education yeduzve haisiri education ichiri nevalue. Saka tinodazvo kuti education zvedu iratidzwe ine value kuti munhu wese aenda kuchikoro chero paanopinda mustriti ave ari munhu ane vaari somebody. Tinotarisa kune vamwe vadzidzisi vari kudzidzisa kuchikoro zvinova zviri kune maruva kuri kuitwa zvemining. Unoona vana vechikoro vachitomhura vadzidzisi vachiti aiwa ini handidi kuita ticha nekuti kuita ticha hakuna zvakunobatsira nekuti ticha ndinokwanisawo kumutambirisa, ticha ndinokwanisa kumutengera foni nekuti unotoona kana mhando dzenharemozha dzinoshandiswa nevana vechikoro vari kunzvimbo idzodzo dzinotodhura kupfuura dzematicha. So toda kuti maticha edu adzokerezve panyaya yekare. Ticha anova ari role model kuti mwana wese anoti chero pandinokura ndoda kuita ticha, kwete zvaakuitwa izvi kwezvino kuti mwana wechikoro anoti mukoma wangu akadzidza pachikoro pamukudzidzisa ini akasvikira form 3 asina kunyora form 4 akatenga Honda City, but ticha hamuna kana Honda City muchirongomira murodhi muchimisira mota. So tinotarisira kuti even chero tikapiwa mukana wekuti tirana education system yedu, education system yedu ndaive accessible, education system yedu ndaive kuti even varairidzi vanovairidza vanodzidzisa vana vedu vanova vachiwanawo mihoro yavo yakakwanirana yekuti vana vedu vanoramba vachiemura murairidzi. Murairidzi wedu oramba ane chiremerera chaanga agara ainacho kubva makare nekare tichikurawo isu tisati tavakuru sezvatave.
Kana tichitarisa nyaya e-learning take more kunoku we know is big kuAmerica, whether it's in the rural areas kana kuti kumadhorobha vana vanoshandisa makompyuta kudzidza. KuZimbabwe we've seen the government trying to distribute my laptops, my desktops kuzvikoro zvakasiyana-siyana. But would you say that's enough, really, what's happening in Zimbabwe?
Yeah, I think that's enough. 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 Kuna Kansas. Kwakada kuita kuhaisi town urban chaiyo chaiyo. Saka zvoenda kune kumwe kumaruwa ikuno kuKansas State. tikaona chimwe chikoro chikoro chacho ndechesekondari mukoma asi zvakaona kuchikorewo zvinoshandisira zvekuti chero kuyunivhesiti yekuzimbabwe haoni zvidzidzo zvemhando yepamusoro zvemakombiyuta zvakadaro so isi tichibvoka kuzimbabwe hurumende yedu iri kupa zvakare vari kupa zvikoro zvavari kupa ivaya makombiyuta ekudzidzira vachitrayawo kuda kuedza kuimplimenda ict asi tinotarisazve zvikuru kuti zvikoro zvavari kupa zvemakombiyuta ivavo zvikoro here zvine matichazi akatrenwa kuti vaite unyanzvi hwekukwanisa kudzidzisa vana zvidzidzo zvemakombiyuta nekuti tinoona kune dzimwe zvikoro zviri muzimbabwe vanhu vanopiwa makombiyuta makombiyuta acho hurumende vapiwa makombiyuta acho anogona kupedza makore kana 5 isina kana kumbovhurwa pasina kana ari kukwanisa kuishandisa even vakuru vezvikoro inenge yakangogara pamberi pake pedesk asina kana kumbodzidza kuti inooparetwa sei uyezve tiri kudazve kutarisa zvekuti ivaya makombiyuta acho tinokwanisa here kuaccessa indaneti yacho yekuti vana vechikoro nekuti hatingadzidzise makombiyuta makombiyuta tiri kutaura nekuda kweunyanzvi hwekutapa manzwi kuona zviri kuitika kune dzimwe nyika tinokwanisa here kuzviona tiri pachikoro chisina indaneti yacho isingakwanisi kuva accessible zvatinotarisa even mudhorobha medu muharare chaimo mazuva apfuuraya pandabva kuharare zvaitonetsa chaizvo kuita zvimiting uri pakati peguta reharare kuzoti munhu ari kumarizevha anokwanisa here kuaccessa uyezve tinotarisazve nekuda zvekukunetsa kuita magetsi nekusawanika kwemagetsi kumaruwa akasiyana-siyana muzimbabwe izvozvo zvinodzoserazve kumashure kudzidzwa kweict ini pachangu ndiri mudzidzisi anodzidzisa ict kusekondari asi ndingakuudzai mukoma kuti pachikoro chandinodzidzisa last year magetsi akaenda akarohwa nemhini transfoma asi kubva last year nanhasi hapana kana chati chagadziriswa ipapo asi vana vanoda kutarisirwa kuti varambe vachidzidza zvidzidzo zveict so tinoda kuti hurumende yedu ngaitange yagadzirisa kuti vanhu vese vakwanise kuva vane energy vangakwanisa kana vasingakwanisi kuisa masola muzvikoro zvese kana kuisa magetsi muzvikoro zvese ndavatsvagawo imwe source of energy yekuti zvimwe zvikoro zvinokwanisa kuwana zvidzidzo zveict tiri kutarisazve kunyange necariculum yanda ndichataura nezvayo kugrade 7 vari kunyoreswa ict ict iri kunyoreswa munhu ari kuharare ari kudzidza pa7 primary school anokwanisa kuwana indaneti nezvese and everything ari kutokwanisa kuita hands on asi kune mwana ari kumusha kwangu kuchipinge kwacheche choko asingatombozviti kombiyuta yacho yakaita sei anotarisirwa zvokuti anyore zama iroro reict zvinova izvo zvinoratidza zvokuti kudzidza kwedu nezveneict hazvina kuenzana nekuti kune vamwe vana vari kushayiswa mukana wekuona makombiyuta acho vakamatarisa vachimabaya kuti vakwanise kuzova vachibvunzwa nezvavo mukati nezama dzavo vari kungobvunzwa chizvi itai ict but havana kutomboiona havazive kana foni yacho kuti yakambomira sei zvayo
chirongwa cheyali ichi has been there since 2010 it has produced a lot of graduates in Africa, including Zimbabwe. Pane zvimwe zvamungati makaona zvichiitwa achieve nevamwe vakapfuura muchirongwa ichi here that you are also targeting kuti mugone kunge muchiachieve after this?
Ya, tinoona zvakawanda zvakaitwa nevanhu vakabva kuchirongwa cheyali. Chirongwa cheyani so far Africa yese chaane vanhu vanokwana kunge vari ivo vanopfuura 5500 vatrenwa nechirongwa ichi uye munyika yedu yezimbabwe aitini vava vanhu vakawandisa vatrenwa nechirongwa cheyani vari kuita mabasa ekusumudzira vechidiki uye kusumudzira nharaunda dzavo dzavanogara ndinoona even boka randinobva reactus tine vamwe vakabvako vamwe vanosanganisira vamasaraure navacheri avo vari kushanda zvikuru kukurudzira nekusumudzira dzidzo yekumaruva uyezve nekukurudzirazve nekukurudzira vadzidzisi kuti vange vari vadzidzisiwo vanokwanisa kuva vari vadzidzisi vanorangarirwawo sevadzidzisi especially panyaya yemuhoro kune vamwewo vakatangawo mapoka akasiyana-siyana ekuti vechidiki vakwanise kuwanawo raramo tinoona kune vamwe vakaita vaakuitawo zvekukwanisa kumiririra avo vari kutengesa mumigwagwa kuti vakwanise kuziva kuti kana vachitengesa mugwagwa vanofanira kuwanawo pfumbiso nekuda kwezvirongwa izvi zveyali uyezve tine vamwezve vakaoneka vachitangazve iyo nyaya dzemakombiyuta vakukwanisa kuva kuitawo Tiona na space se kutuzika makomini yo nochanza seko ma computer sipaku kipikwanse kuratidza information kuvana so tinot kuona vanhu vakawanda vakaita vakabva nechirongwa chino cheyale vati Zimbabwe arika zvinhu zvikukutu zvinoshamisira sikuru nekuda kwedzidzo yesensi patinotarisira kuti kana nekuwo tichibva kuno tinokwanisa kupanhwa kuti titanga kuitawo chimwe chinhu chinoshamisira sekuti tinofanira kuziva kuti takabva kunodzidza zvinhu zvakadai and tinofanirazve kubatsira makomuniti edu nekuti kazhinji zhinji chirongwa ichi chemandela Washington chichivamba nava Obama vaida kuti isu sevagari vekuafrica sevechidiki vemuafrica tikwanise kuziva kuti tingaita matambudziko muafrica tinokwanisawo magadzirisa sei ine african way tikwanisazve kutorawo tichikopa nezvimwe zvinoitwa kuamerica hazvirevi kuti zvese zvinoitwa kuamerica zvimwe zvacho tinogona tii zvese tichiwirirana nazvo asi tinofanira kutora zvimwe zvinhu zvakanaka zvavanoita kuti tikwanise kuzviimplimendawo kwedu kuafrica kuti zvikwanise kuitawo remangwana uye zveve kuno kuamerica kune zvava kutodzidzawo zvatinoita kuafrica zvavari kutokwanisa kutoimplimendawo kuti nyika yavo yeamerica iende mberi nekuti senyika tinofanira tinoshanda nekuonawo zvakanaka zvika zvinoitwa nevamwe ndo zvinokwanisa kuti tikwanise kukolaborata kuti tibatane kuti nyika yedu iende mberi.
Thanks, Koma Tekmo, and please do stay on the line. Kwabasanda kusikhuma sikuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, uhlelo lwabasakhulayo konapha emsakazweni we-Studio 7. Namhlanje ngixoxa noTekmo Mhlanga owenhlanganiso ye-ATUS. Ungumbalisi kodwa kathesi ungapha eMelika eKansas University phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngilonozipho Zipho Moyo njalo osePresidential Precinct ngapha eVirginia kodwa usebenza lenhlanganiso yeAfrica Kiburi ekobulawayo. Nozipho, ngikubuza umbuzo enke ngawujikela uTekmo ukuthi uhlelo lolu uhlelo lweMandela Washington Fellowship lolu luqale ngo-2010 and baningi abasakhulayo asebedlule phansi kwalo njalo asebefeze really amazing things. Wena ungathi kukhona yini okuhawukelayo okufisayo okufezwe yilaba sebedlule phansi kwalolu hlelo okufisayo la ukuthi ngolunye usuku uzithole la ukufeza?
Yes, iMandela Fellowship leyo loba sesiqedile ukufunda usala uphakathi kwani kwe-network yona leyo kusitsho ukuthi you can interact labantu abavela kwamanye amazwe abayenza izinto ezijenelo bezifana lokwakho. So ebengifisa mina yikuthi through ama-contacts lawo esengiwatholile ngabanye abantu engilabo ekilasini ngizibona ngane ngingumntwana omncane kibo nxa sekhangela lokhu asebekwenzile ngabantu abaqalisa amabhanga emazweni abo nabantu abangama-town planners and so forth. Imbali zabo ziningi kakhulu and yimi ngithisa ukunjani ukufunda ngithola ama-contacts lawa ngibe kwazi ukuthi ngingahambisa njani imisebenzi yami izifike lapho engifikelela khona njenga ngithile ukuthi Africa Kiburi sikhangelelwe ukuthi sifikise indaba zethu ngapha e-African Union singasabali kuma-grassroots. So yikho engikufisayo engikukhangeleleyo ngoba even sengikhangela kulaba abake bayenza i-fellowship le ngizaphuma ngabantu engibaziyo like obulawayo umuntu okhokhela iBulawayo residence omanele Nkomo umuntu adlula ku-presidential precinct and we know ukuthi akula lutho olungakhulunywa ngekhansili abahlali bengakhulumanga via inhlanganiso leyo. So yikho engathi ngamafuthi into ongabonayo kulo dade wethu emuye imaziyo uBusi Bebe ose amakhosikazi baningi abantu abafikayo esithi ngase sibakhangele ibe abantu esithi ngamamentozi yithi ngobhudi lokosisi esibancedisayo. So kutho ukuthi lami usensuku zatshwala lami ngiyasengumsisi omdala engancedisa labanye abasakhulayo ukuthi ngibatshengise indlela lami ngisezindlela yami ngisiya phambili.
Nxasikhangela, say, 5-10 years from now, i-Africa Kibhuri uyibona ingaphi?
Sizibona sesile observer status e-African Union. Observer status e-African Union, and also to engage through i-General Assembly United Nations, sesiyi-consultative technical group engasetshenziswa United Nations. Kulapha esiyakhona ngoba sikhathele ngokuthi izinto ziyakwazi ukuhlushwa e-UN zibisela thina. So this is the time kumelele sizimobilize thina, singene kuma-systems lawa so that we can influence policies that speak and resonate to i-Africa lama-grassroots countries.
Nxa ukhuluma nge-observer status ku-AU, liyabe li-observani lapha ama-elections?
Hayi. Yeah, ama-elections nga-observer. Kufanana lokhu ingabalisa ngokuthini? Laphana kulapho okuhlangana khona abantu abakhokheli benhlanganiso lamazwe. Behlenza ama-agreements and so forth. Kusisho ukuthi lina nxa li-observer status, lani lafika lihlala etafuleni. Libona ukuthi politics ihamba njani Africa, khathesi bafuna ukupusha African Union, khathesi ifuna ukupusha asithi umthetho owe environment, ithini ngento ema digital rights, sithini ngento yobomama, because iqiniso ukuthi amazwe amanenge eAfrica balalelana bebodwa e-African Union singakabani i-United Nations, or belalelana esadiko ECOWAS. Kusisho ukuthi thina sesingesisho bathi lobbying. Usukwazi ukuthi okay ukhuluma lobani lapho ukuze liphushe indaba yenu la. Kusisho ukuthi sizaba yi-civic voice in the African Union to influence policy makers. Kulapho sibheke khona ngoba i-civic voice ayikho e-African Union. It's more like a technical group elama policy makers. So that is the opportunity we get as a civic organization to be able to contribute meaningfully. Ngoba alivalele eminyangweni yama-meetings lani labe livulelwe ukuthi lingene lilalele selilani selingafaka i-community lembono zenu.
And ukuze lifike lapho, ungathi kuyini okudingakalayo to capacitate you guys ukuthi lifike mpela kuzinga lele likhangele?
Hayi, shelede futhi shelede, ngoba iprocess leyo kumelele bekhangele ama-audited accounts and so forth. So you notice it's usually for established organizations that have been done regional work. So sesikhuma like an example, though I'm not saying bakhona, a typical example would be Open Society Foundations or Amnesty and so forth, because these are people working or on the ground and they've got a huge presence. So one of the pre-requirements in audited accounts, are you good standing, are you affiliating with AMAM resolutions and aspirations of the African Union. So in Jongan Chilo, it's a movement more than an organization. So in movement, we have seven representation in seven countries. And we hope to have more people coming on board so that we make this movement stronger. So that will take us some time, because 5 years from now, so now it's a situation that we have to do with the city,
So, amazwe angu 6 or 7 okhuluma ngawo lapho litholakala khona iwapi?
Kule goli kule South Africa, kule Botswana, kule Namibia, Ethiopia, Tanzania, Kenya, and Swaziland.
Thank you, Dave. Nozipo, as we wrap up, Ndunze Mkoma, take more. Ko atuzi muri kuiwona yakabira say 5-10 years from now. Mkoma, take more. Munenge mwichiri ungorisana ne urumende rene nyaye masalaris.
Yaramba chiri ura kotero tewara eriti Mzimbabwe uye kotero tewana wekoro Mzimbabwe kutwana wekoro Mzimbabwe wapansi kuwa na omkana wakaendera na kunya zisine ene kutu urkumaru wa ere urumu opa hige kune zizo ireta na kutu munuwepe kino kwansa unge kwansa kwa foda zizo hiyo uye wapere sine mara eriti vato vango wara eriti vachange wa kwanisa wakuwa wane muoro ino inokwanisa kuti vakwanise kuendesa vana vavo mukati mechikoro zvavanodzidzisa ivavo, nekuti hazvingakwanisi kuita zviri kuitika saizvo zvekuti varayiridzi vemuzimbabwe vari kupiwa muhoro usingakwani kana kubhadharira mwana wechikoro mwana wake anodzidza pachikoro chaari kurayiridza ichocho. So atuzi makore maari kuya yachaona uri musangano uchange uchabata uchauri musangano mukuru kuru panyaya yekurwira kodzero dzevadzidzi uye panyaya yekuramba iri pamberi nekuti Zimbabwe iri Zimbabwe ine mukana yakaenzana pane vanhu vese nekuti haiwa sesangano ratizi hatingorwiri kodzero dzevarayiridzi chete tinorwirazvo dzevadzidzi uyezve nedzevagari nekuti vagari kuti uve mugari unofanira kutanga uri mudzidzi and mudzidzisi mugari wezimbabwe saka tichange tichange tiri baka richakurira zvikuru kuru rinenge riri boka even pari zvino I think ASUS is the fastest growing union in the sub-Saharan Africa so tinoye tichiatarisana zvekutobuda kana nemuafrica macho kuti tive kune masangano akaita seizvozvo anorwira kodzero dzevanhu nevadzidzi nevadzidzisi vacho
And Isaka Zizoezi Moruku Pezarini we have seen before kuti chirongwa ichipa chinosvika kwamvura cheka makumbo a few are chosen to remain vachishanda nemasangano akasiyana siyana is that going to happen with this group yenyu
yeah kune vamwe vachasara I think vanosara for 1 month vachiita zvidzidzo zvePDE vatenge vachisangana nemasangano akasiyana siyana vari muzvikoro zvezvakasiyana vachatiwa zvikoro zvekuenda hakuna I think Kansas tine vamwe vari kusara muzimbabwe tine vamwe vanenge vari kusara vakatiwa ndei vachasara kuno kuamerica vachienderera mberi nezvidzidzo izvi but isu aiwa tichingopedza tiri kupedza musi wa17 July tiri kudzoka kumusha kuzimbabwe tichiedzawo kuti tikwanise kuimplementawo zvimwe zvezvishoma zvatinoita dzidza kuno sesisi tiri kuda kutsidza kuti toplana seiko sevarayiridzi kuti tiplane digital organizing nekuti iko zvino taane muono mutsva kuita nazvo zvinhu wasiyana newekare wekuti tinofanira kubatana tichiimba tiri mumasita se takuda zvekutarisiranawo nezvimwe zvinhu zvokutoratidzira seiko zviri pachena zvinove zviri test kune munhu wese wekuti munhu wese anofila kuti koro ndikaratidzira kana andikaisa nhunha dzangu kuhurumende ndichishandisa nhano idzi hazvikwanisi kundikuvadzisa ini pamwe nemhuri yangu nekuti tikoona kuti zvinakosino munhu angoenda mutiti unogona kushindikitwa nevakomana mapurisawo zvekuti unokwanisa kuparara zvekuti unotadza kana kuzoendesa kuchipatara kwacho saka tiri kuda zvekuedza kutarisa zvekuona kuti tozviimplementa seyo kudzimba kuti vanhu vakwanise kupinda mumugwagwa kana kuendesa nhunha dzavo pasina anotya kuti mangwana ndichazoteverwa kumba kwangu kunhani kana neupi
Saka mapona kachando gore rino lipepile mqandweni nozipa
vakulu hayi langa liyathisa langa mashoda hayi mqando sisilile lonyaka
kakhulu as we close the show nozipo your last word to other young people back in Zimbabwe
engakutsho kwabasakhulayo ukuthi uhambo lusesekhona umuntu lomuntu kazani ukuhlanyela elini indima yakhe
take more your last word
yeah ndoda kungoti kune vechidiki vari muzimbabwe ndikuda kungovakurudzira kuti ramba wakabatira pachinangwa chako ichocho usave nemunhu anokubvisa pachinangwa chako ichocho nekuti ndicho ramangwana rako raunenge wakatarisana naro isu vamwe taati tingazvifungiri kuti tichazokwanisa kuve tichiselektwa kune chino chirongwa chakakosha zvikuru chemandela washington chamunosangana nevanhu vanotyisa zvikuru vari muhurumende yekuno kuamerica nevamwe vakadzidza zvikuru kuno kuamerica muchitaura runha dzenyu saka ndikungoda kuti mwana wese wemuafrica mwana wese wekuzimbabwe ramba uri pachinangwa chako chinangwa chako ndochichaigadzira kuti uve mutungamiriri wamangwana kwete mutungamiriri wamangwana chete tinoramba tichidziri vatungamiriri vamangwana tive vatungamiriri vakanaka nokuti iko zvino titori vatungamiriri and tiri kutungamirira so ramba wachungamira kwauri kusvika wasvika pachinangwa
And that brings us to the end of our show. Thank you so very much. Tegmo Mhlanga, murayiridzi anoshanda nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Iye zvino izvi ari kuKansas University pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Thanks also to Nozipo Zaipomoyo of the Africa Kaburi. Ari ikuno kuzvakare kuzvidzimia kupresidential precincter pasi pechirongwa chimwe chete panzi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. Thank you so very much, Nozipo and Tegmo Zimbabwe, good night. Let's make another date next week on Tuesday. Panopane Penyoro Yenyu, Msagazo, West Studio 7. Good night, Zimbabwe.